kuti achifanira kusangana na 1 o'clock nhasi after cabinet. Asi chazongoitwawo ndechekupatasvika kwe kwatinowanzosangana musango imomo. Taona kuine maMDC maviri inotungamirwa navanxube neinotungamirwa navatsangirai. Idzi dzimwe shamwari dzedu dzezvamupfisidza dzina kuuya zvatikatyamadza. Ende zvinotoreva kuti hatadza kuita basa nevanhu ava. Asi basa rinofanira kuitwa riri rakawanda. Isu ibato reMDC tiri kunyanyonyututawo nenyaya yezviri kuitwa nevanorepresenta vanobve kumatalkstar. Mumwedzi yapfuura pfuura tiri kuona kuti pane kuchinja kapo. Particularly pana mukoma china masi, there's a new change in him. Tisingazivi kuti kurovana here kwaari kuita navamutaza kwamutaro, but hazvibatsiri nyika nekuti nyika inoda kuti vanhu varambe vachitaurirana.
Musangano uyu wakuzoitwa rini?
Tinotarisira kuti musangano uyu wakuzoitwa next week, asi zviri mumaoko afacilitator ndo vachatipa tsamba dzekuti tinodiwa musi wakati. Isu veMDC tiri redi takamira kuti tinge tiatende musangano nekuti zvoda kuitwa zvakawanda tisati taenda kusarudzo.
Zvii zvimwe zvamuri kuda kuti zviitwe sebato?
Nyaya yevanhu yekuregista kuvhota iri kunetsa isotwe. Pada kuti nyaya yebumbiro remutemo ripaswe mupalamende. Pada kuti nyaya yemutemo yatinayo, our laws, dzienzaniswe nebumbiro remutemo iri, reconciliation, harmonization of our laws with the constitution. Padazve zvakare kuti nyaya dzezvinhu zvatakambobvumirana kudhara zviye zvakafanana neve 24 post-SADC agreement dzinge dzinoimplementwa. Pane zvakare kuti nyaya dzatisati tabvumirana dziye dzinosanganisa nyaya dzemasoja, nyaya dzemedia, nyaya dzestaff yezek dzinge dzinowiriranwa nenyaya dzemaobservers dzinge dzinowiriranwa. So zvakawanda mukwasha zvinofanira kuti zviitwe zvichiwirirana. Ende nguva yacho hapasina because iko zvino tatowo muna May. Ende maonero angu andiri kuita ndeyekuti kune vamwe vedu vada kunyangira vamwe vasoda kuti paitwe zvereform izvi vozongomuka zvavo vozokuti taakuita election musi wa 29 June. Zvino vanyangira yavona mukwasha.